Vachitaura nestudio 7 apo vaparura zviratidzwa zvirikuitwa nevechidiki vakapinda muchirongwa cheyali kana kuti Mandela Washington Fellowship kubva muna 2014 apo chakatangwa vaThomas vati yali ndechimwe chezvirongwa zvinofadza chose pazvirongwa zvese zvinotsigirwa nehurumende yavo muZimbabwe. VaThomas vati kunyange hazvo paine tarisiro yekuti rutsigiro rwemari kunyika dzekunze ringangoderedzwa nehurumende yavo, ivo vacharwa vamire kuti chirongwa cheyali chienderere mberi. Vati zviratidzwa zveyali expo izvo zvichapera mangwana zvinoratidza unyanzvi hune vana veZimbabwe, uye vachashandisa izvi seumbowo hwekusimbisa kuti hurumende yavo irambe ichitsigira chirongwa ichi. Vakapinda muchirongwa ichi kubvira muna 2014 vari kuratidza unyanzvi hwavo pamwe nezvavari kuita mumasangano kana kugadzira mumakambani avo zvichitevera unyanzvi hwavakawana pachirongwa cheyali. VaGolden Maunganidze avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapa nhau kuGreat Zimbabwe University zvakare vachidhinda bepanhau reTelzim kumasvingo vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru mubasa ravo rekutapa nhau nekufambisa mashoko. VaMaunganidze avo vakapinda muchirongwa cha2016 vati basa ravo rabudirira zvikuru nekuda kweruzivo rwavakawana pachirongwa cheyali.
Saka iko zvino ndakwanisa kushandisa ruzivo rwangu kuti vanhu munzvimbo mavari vazive zviri kuitika mavari, vazive kufambiswa kwemashoko, vakwanise kutaurirana pachavo, uye vakwanise kutaura nehurumende zvavanoda kuti vabatsirwe kana kuti maprojects avanenge vachiita kunzvimbo kwavo kana vanga vane zvinhu zvavanotengesa. Ndakagadzira mukana wekuti izwi revanhu rava kunzwika kure, ndo vamwe vachitaura nyaya dzavo sezita renyuzipepa redu nozitevo Zimbabwe vanenge vachitaura zvavanoita. Saka chingava chipi nechipi, zvingava chinovatambudza, chingava chinovafadza, vakukwanisa kutaura nenyika yose.
Vaive muchirongwa cheyali che2015 vatawanda kembo vati yali yakavavhura pfungwa dzavo, uye vakatotanga kambani yavo yeBit Finance iyo yave kubatsira vanhu kubhadhara mari kunze kwenyika vachishandisa mhando yemari inonzi maBitcoin.
Ndakadzoka ndakatanga kampani inobatsira vanhu kushandisa Bitcoin kuita atinoti pachirungu macross border payment, ndoma ekuti uda kubhadhara mari kunze kwenyika. Ende kutaimira kwandakaita kwakuri perfect kuti nekuti mazuva ano zviri kunetsa kutumira mari kunze kwenyika nekuti mabhenga haana forex.
Muzvare Irene Chikumbo vanoshandira kambani yeUdhugu vanoti vakawana unyanzvi munyaya dzemabhizimisi apo vakapinda pachirongwa ichi muna 2014 uye vakabatsira vechidiki vanodarika mazana maviri mukutanga kana kusimudzira mabhizimisi avo.
Vamwe vacho vari kuita zviri nani. Pane vamwe vachiri kuedza kustablisha zvavari kuita pastand pedu. Pane mukomana anonzi Nice Wekwaterfalls ari kugadzira masnacks emadora, akatanga kabhizinesi kake. Saka tumasnacks tatiri kuita 50 cents. Pane umwe musikana wekadoma ari kugadzira manatural beauty products ake. Pane umwe akapinda muprogram yedu ari kugadzira maproducts from recycled materials. Saka vakangosiyana-siyana.
Vanorwira kodzero dzevanhu vateri mutsvanga avo vakapinda muchirongwa ichi gore rapfuura vatiwo kubva pavakabva kuAmerica vave kugadzira mifananidzo inoratidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemakambani anochera zvicherwa munharaunda dzavo.
Ndakabva kuita firimu rinonzi The Case of Black Granite oro zvicherwa zvevabutya. Iri firimu rinotaura huipi hwemining iri kuitwa muno muZimbabwe, kuti vanogara munharaunda mune zvicherwa sekwamutoko kune granite havasi kubhenefita. Mune upfumi hwedombo regranite, but vanhu ikoko vari kugara munhamo isingaiti.
Vechidiki vanodarika 100 and 70 vakapinda pachirongwa ichi, uye gore rino pane 61 vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa ichi munguva pfupi inotevera. Chirongwa ichi chakatangwa navaBarack Obama nechinangwa chekupa unyanzvi munyaya dzeutungamiri nemabhizimisi kune vechidiki vemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.